manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 1 2020. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vava makumi mana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revashandi pasi rose. Vanhu vakachengetedzwa kuvhuti vogara mudzimba dzisina mvura, magetsi uye dzisina magoni. Vatori venhau vocherechedza zuva reWorld Press Freedom nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe pari zvino vava makumi mana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi huwandu uhu hunogona kukwira apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi manheru. Vashandi nevashandirwi vacherechedza zuva revashandi pasi rose vari mudzimba dzavo nepamusana pechirwere cheCOVID-19, masangano avo achikurudzira kuti munyika miitwe nhaurirano pamusoro pemihoro iyo vashandi vari kuti haisi kuvakwanira. Ukuwo makambani akawanda anoti anogona kutadza kutanga zvakare basa kana chirwere cheCOVID-19 chapera. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Kekutanga munhoroondo yezuva revashandi pasi rose zuva iracherechedzwa nhasi vanhu vari mudzimba dzavo zvichiteerwa kuvharwa kwakaitwa nyika dzepasi rose senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 icho chiri kuita chamuramba mhuru chichiuraya vanhu pasi rose. Mumwe mushandi, Amai Rutendo Zhou, vati kunyange hazvo nguva zhinji vanga vari kuchema-chema nemihoro isingakwani kuriritira mhuri yavo, kuuya kwechirwere cheCOVID-19 kuri kuwedzera zvakanyanya matambudziko avo sezvo vari kudzikisirwa mihoro wavo kubasa. Vati ramangwana ravo semushandi harina kujeka.
Since kampani yangu isiri kuproduce, ndichange ndichiwana here full salary yangu kana kuti midziro yazvo ndeyekuti makambani achange akukata masalaries? Kana lockdown iyi yazopera chii chichange chichaitika? Since makambani asiri kuproduce, vashandi vazhinji tinogona kusa dzokera kumabasa nenyaya yekuti makambani anenge asingachakwanisi kutibhadhara.
Mumwe mushandi vaJeff Chaitezvi vatiwo zvinhu zvinosuwisa kuti vamwe vashandi vari kubvisirwa mari sezvo vasiri kuenda kubasa, uko vamwe vashandirwi vava kutora mukana wechirwere ichi kudzinga vamwe vashandi vavo.
Isusu vashandi tinoona makambani atinoshandira vamwe edu havasi kupiwa mari dzinokwana, vari kutodzikisirwa mari apo mari dzedu dzanza gara dziri shoma. Tikatarisa Consumer Council yakabudisa kuti imba imwe chete kuti ikwanise kurarama ina vanhu 5 inoda mari inosvika 6500, but tikuona kuti vanhu vazhinji mari dzavo dziri pa2500. Ipapo pa2500 ndo patirikuona vashandi vatinoshandira ana muzvina kambani, ana muzvina bhizinesi vatinoshandira namakambani vari kutoderedza mari dzedu.
Mumwe mushandi munyaya dzekushanyirwa kwenyika vaGod knows homwe vati havasisina kana tarisiro rine ramangwana ravo.
Isu basa redu nderekushambadzira nekukoka vabva kure nevemuno kunzvimbo dzekutandarira, inoti tourism pachirungu. Asi semaonero angu nemanzwiro andiri kuzviita, vazhinji vanga vakanzura pavaigara kwacho nemafambisiro avo edzindege. Saka zvinototityisawo kutoti tichange tirisi chii mangwana, kuti mabasa edu vamwe vedu vakatomiswawo mabasa. Ndangu ndikutorityirawo kuti ndinodzokere pabasa, uyezve kuti iyo industry ya tourism inomuka here.
Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti kuya kwechirwere checoronavirus kwayanika pachena kusatongwa kwakanaka kwenyika. Mutungamiriri weZCTU vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti chirwere checoronavirus chichasiya nyika yava mamvemve nekuti upfumi hwenyika hwanga hwaparara kare.
Isusu kana tikaungana hurumende, vashandi nevanoshandirwa mabhizimusi towirirana kuti hatichada kuita zvitanga tichiita kumashure, ngatitangei negwara ritsva, gwara rakajeka rekuenda mberi. Takanyorera hurumende nevemabhizimusi kuti chinhu chekutotanga ndechekuti vashandi paiswe mutemo murawo wekuti vashandi havafaniri kumiswa mabasa. Vashandi havafaniri kubvisirwa mari dzavanotambira.
The Confederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo vanoti vanotarisira kuti vashandi nevashandirwi vakurukure kuti vangabatsirana sei sezvo vashandirwi vasinawo chavari. Mumashoko avo kuvashandi nhasi, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vati vanonzwisisa zvakanyanya matambudziko ari kusangana nevashandi uye vabvumawo kuti vashandi avo vagara vari kutambira mari yemihoro isingakwani vanogona kurasikirwa nemihoro yavo uye vamwe vachirasikirwa nemabasa panguva ino mhuri zhinji dziri kutambura munyika. Vamunangagwa vatiwo hurumende yavo ichazivisa rubatsiro rwaichapa mumazuva mashoma ari kutevera. Uku MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inotiwo gore rino vashandi vari kupemberera zuva ravo vakasurukirwa. Mumashoko avatumira kuStudio 7 vanoona nezvevashandi mubato iri, Senator Gideon Shoko vati vashandi vakatarisana neramangwana rakaomarara zvikuru. Vatorawo mukana wekurumbidza vashandi vezveutano vari kuisa upenyu hwavo panjodzi vachiedza kupedza dambudziko reCOVID-19. Zuva reInternational Workers Day rakasarudzwa sezuva rekurangarira mabasa anoitwa nevashandi pasi rose uye nhoroondo yaro inotanga muna 1886 apo vashandi vemuguta reChicago muAmerica vakaratidzira vachida kuti mushandi ashande zviri pamutemo kwemaawa masere pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vashandi vekanzuro yechitungwiza vanosanganisira vezveutano vari kuramwa mabasa vachinyunyuta kuitira kuti vapihwe zvikwanisiro zvinovadzivirira kubva kucoronavirus kana kuti mapersonal protective equipment uyewo mari dzekubatsirikana munguva ino yeCOVID-19 kana kuti COVID-19 risk allowances. Vana mukoti mumakiriniki ekanzuro ose vanonzi vari kungogara zvavo pabasa vasingashande, vachizongobatsira chete vanenge vaine pamuviri panoda rubatsiro rwechimbi chimbi. Vamwe vari kuramwa mabasa vanonzi vashandi vekudivi remvura pamwe nekudivi rinoona nezvekuraswa kwemarara. Vachipindura mibvunzo yeStudio 7 vakafana bata chigara chemunyori wekanzuru yechitungwiza Dr. Tondirai Kasu vati mashoko avawana nhasi anoratidza kuti vana mukoti vari pabasa ravo uye vari kushanda semazuva ose. Dr. Kasu vatiwo vari kutowana chikumbiro kubva kuvashandi vari kushanda usiku chekuti vawaniswe chekufambisa, asi vati mamiriro ezvinhu haasati anyatsogadzikana uye vachiri mubishi rekugadzirisa zvichemo zvose zvakasinudzwa navana mukoti. Asi sachigaro wesangano rinomirira vashandi rechitungwiza Municipality Workers Union Reverend Ephraim Katsina vanoti kanzuro inofanirwa kukoshesa utano hwevashandi vayo kuitira kuti vashandi vacho vapewo vagari utano hwakakodzera zvikuru munguva ino yeCOVID-19. Jonga Kandemiri weStudio 7 atanga nekubvunza Reverend Katsina kuti zvinhu zvakamira sei nhasi.
Ichokwadi vari pasiti nhasi izuva ratingati rechitu and half nokuti vakatanga zvechitatu masikati vakamboisa maturusi pasi, asi vari kusevenza maemergencies anenge aitika paclinic anenge ari paclinic vari kumatenda iwayo.
Zvii zvichemo zvasvitsa kuti vashandi vasvike pakutora matanho ekuramwa mabasa aya vakatsina?
Kune zvakawanda zvinosanganisira PPE chaiyo havana vashandi vekanzuro vari kuenda kubasa zvikuru mahealth workers pamwe chete nevamwewo vanoseenza kusuwa nekuota namapurisa vanenge vari pachipatara yapona namabharana vanenge vari pazvipatara havana zvekuseenzesa zvakakwana uyezve vari kutsutsumwa kuti mhuri dzavo dzaakufa nenzara havana muripo kana kuti vatingati pei yavari kupiwa nekanzuro uyezve pamwe chete nekuti vazhinji vavo vari kufamba nzendo dzakakura kwazvo havasi kuprovhaidwa transport sezvamuri kuziva kuti palockdown pano hapana makombi ari kufamba izvozvo zvose vakapohwa zvichemo lockdown isati yatombotanga asi hakuna kana chinhu chimwe chete chati chaitwa
ndavana mukoti chete here vari kuramwa mabasa kana kuti vashandi vekanzuro vese
pazvatanga ndana mukoti chete vangava varamwa mabasa asi nhasi zvinoratidza kuti navamwe vose vanoseenza kusuwa vanoseenza kuota vari kufanira kunge vachisevenza panguva yelockdown ino vesewo vanenge vajoinira kuti aiwa nesuwo takangofanana nana mukoti saka pari zvino kune vajoina zvakare vashandi vekanzuro
saka vashandirwi vekanzuro vari kuti nematanhari kutorwa nevashandaya
kubvira mangwanani ndakatomirira runhare runobva kwavari kuti vataure nevamiriri vevashandi ndava ivo vari kuti illegal strike isitiri kuti aiwazve vashandi vari kutsutsumwa kuti vataure nemi vari pasit in ndopavari vakamirira kuti vataure nemi kuti tinzwisisane nekuti hakuna munhu anoda kuti asevenze asina zvikwanisiro zvakakwana hakuna munhu anoda kuisa upenyu hwake panjodzi mumwe munhu akarara zvake ari kumba kwake achipa maorders ari kumba kwake izvo sati bodo izvozvo hazvikwanisiki bodo tati kana vari kuda kutaura nesu mafoni edu hatina kudzima takasururuka chaizvo kutaura navo nokuti we are open for dialogue
tiri kunzwawo kuti ivo vana mukoti vari kuramwa mabasa ava vakatsinha vari kuti varoda kupiwawo mari dzecovid-19 allowances kana dzekubatsirika munguva ino yecovid-19 ichokwadi here ichi
ichokwadi mamwe maguta akatopa vashandi vavo mari dzecovid-19 allowances
avo vanga vari sachigaro vesangano rinomirira vashandi vekanzuru rechitungwiza municipality workers union reverend Ephraim Katsina vachitaura vari parunhare vari kuchitungwiza kwakare najonga kandemiri westudio 7 hurumende iri kuenderera mberi ichiratidza kusarongeka kwemhando yepamusoro apo vanhu vakabva kuzambia vachipinda munyika vakagariswa panzvimbo isina kukodzera panguva iyo vanenge vachiongororwa chirwere checovid-19 sezvinokurudzirwa nesangano reWorld Health Organization nunurai jena anotipanyaya iyi
nzvimbo inosvikira vanhu iyi haina kumira zvakanaka sezvo ichiisa upenyu hwevanhu padanho rakaomarara pari zvino pavhuti pane vanhu 10 vakachengetedzwa zvichitevera kupinda munyika kwavakaita vachibva kuzambia dzimba dzinogara vanhu hadzina magonhi hapana magumbeze hapanawo mvura yakachena magetsi chikafu nezvimwe zvakakosha kuitira kuti munhu ararame zvakanaka uye kuti asabatwe nechirwere chikoro chevhuti chinonzi chaifanirwa kunge chakagadziriswa nekuvakiridzwa nebazi rezvekuvakwa kwezvinhu vanhu vasati vagariswa panzvimbo iyi asi izvi hazvina kuitika kusamira zvakanaka kwezvinhu pachikoro ichi kwakabudawo pamusangano wakaitwa nechina pakati pegurukota redunhu remashonaland west amai muliswa chikoka nemasachigaro emakomiti ari kuona nezvekupararira kwechirwere checovid-19 mukuru wezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Wenslas Nyamayaro vakati pari kuchengeterwa vanhu ava hapana mvura magetsi zvekudya uye pamwe nemagonhi mudzimba dzavari kugara
doors electricity water the task is being taken care of
hapana mvura magetsi pamwe nemagonhi zvikuedza kugadziriswa asi chine basa ndechekuti tose tiri kuita mushandira pamwe
Dr. Nyamayaro vakati pagere vanhu ava hapanawo hutsanana zvekuti mararamiro avari kuita anotyora kodzero dzavo zvakanyanya
I think at one point the demo was in problem because it said
ndinofunga kuti takambotaura kuti nzvimbo iyi haigarike nekudaro kana takatarisa maringe nezveutano hazvina kunaka kuti tichengetere vanhu ipapo tinofanira kuona kuti kodzero dzavanhu hadzisi kutyorwa
mukuru webazi resocial welfare mumashonaland west amai Agnes Mutoo vakati vanovaka zvivakwa zvehurumende vakaudzwa kuti vagadzirise nzvimbo iyi asi hapana zvavati vaita kusvika pari zvino.
Hapana chatichamboitwa, tinoda kuti vagadzirise zvose zviri kudiwa kuti zvigadziriswe.
Asi mukuru wePublic Works mudunhu iri vatsvaimo Mutizwa vakatiwa vasati vatengerwa zvinodiwa kuti vagadzirise midhuri iri kugara vanhu ava pachikoro chevhuti. Vachitaurawo pamusangano wanhezuro amai Moliswa Chikoka vakati havasati vawana rubatsiro kubva kuhurumende kuburikidza nekomiti yenational task force, kunyange komiti iyi yakavaudza kuti vanyore zvose zvavari kuda mudunhu ravo.
I think in March we've actually got 30, isn't it, doctor? So I think Shangon's chia imotoreka one, and then according to my needs and kukura kwe center tichi distribute the PPEs.
Kusarongeka kwehurumende kuri kubudawo munzvimbo dzakawanda dzakachengeterwa vanhu vakamirira kuongororwa COVID-19 vasati vabvumidzwa kuenda kudzimba dzavo sezvinodiwa nesangano reWorld Health Organization sedanho guru rekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zimbabwe ine nzvimbo nomwe dzakachengeterwa vanhu vakabva kune dzimwe nyika vari kuongororwa COVID-19 vasati vabvumidzwa kuenda kumisha yavo. Mune imwewo nyaya, kanzuro yechinhoyi yatanga kupaza zvivakwa zvanga zvitengeserwa zvinhu nevanhu sezvavakataurirwa nehurumende. Mutauriri wekanzuro vatichaona Mulauzi vati vanhu pachavo ndivo vari kupaza zvivakwa zvavo sezvo vakaoneswa kuti vakaita zviri kunze kwemutemo.
Isu sekanzuro yechinhoyi tinoshanda nemastakeholders edu zvakanaka. Ndofunga maona vanhu vachibvisa zvivakwa zvavanga vaturikidza pade zvakavakwa nekanzuro aya atinoti masuperstructure. Kuratidza kuti isu takaenda nekunovanomirira vemaSMEs ndokuvaonesa donzo redu rokugadzirisa taundi yedu nokuita kuti vashandire pakanaka.
Asi vanomirira vagari muchinhoyi vaClifford Kupeko vati havasi kufara kuti vanhu vari kumanikidzwa kupaza zvivakwa zvavo zvavanga vachitengesera kuitira kuti vararame.
Hakuna mabasa, ende naizvozvo ndipo pega panga pachikwanisa kuti vanhu vawane zvirarame.
Hurumende yakazivisa makanzuro ose munyika kuti achenese maguta munguva ino yekuvharwa kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Atereri veStudio 7 pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Vatori venhau munyika vachitaura pamusoro pematambudziko avakatarisana nawo munyika. Godwin Mangundya anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau munyika vanoti havakwanisi kuita basa ravo pachena pasina kutya sezvo vachigara vachimbunyikidzwa nehurumende nevezvematongerwo enyika. Varidzi vemakambani avanoshandira kana kuti vemabhizimisi vanotiwo munyika muchine mitemo yakawanda inoita kuti vatapi venhau vashande vachitya kusungwa. Munyori musanano revatapi venhau vechidiki reYoung Journalists Association Leopold Munende audza Studio 7 kuti pane mutemo wakadzikwa nehurumende panguva ino nyika yakavharwa uyo unoita kuti vashande vachitya.
Mukatarira panguva ino yelockdown inoi, president vakasvika pakutoisa mumwe mutemo mutsva wekuti kana ukanyora chinhu chisingawirirani nehurumende chavanotiwo haii fake news, vane mvumo yekutivharira for 20 years yavari kuti hanzi ndiyo level 14. Saka chinoitika ndechekuti vatapi venhau vakutya izvozvi kuti kana tikanyora chimwe chinhu chinenge chisina kutaurwa nehurumende, hurumende inobva yatiyo wanyepa fake news yokutora yokuvharira 20 years saka zvirikunetsa mitemo yakawanda iri muZimbabwe inoita kuti vatapiwe nawo vachi
munhende anotiwo mapato makuru ezvematongerwo enyika yeZANU PF neMDC anovhundutsirawo vatori venhau dzimwe nguva
ZANU PF neMDC ndiwo makuru pane majournalist asingatobvumidzwi kuonekwa kuheadquarters yeZANU PF kwete majournalist asingatobvumidzwi kuonekwa kuheadquarters yeMDC environment yemuZimbabwe ine kakudzvinyirirana kakanyanya kakuruvengo rwakanyanya nekakufungirana kakawanda ipapo ndizvo zvinofanira kugadziriswa
mukuru wesangano remedia institute of southern africa zimbabwe vatavani moyo vaudza studio 7 kuti zuva reworld press freedom day rinosvika panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika munyaya dzekutapa nhau vanoti dingindira reworld press freedom day rinoenderana chose nezviri kuitika muzimbabwe uye vanovimba kuti hurumende ichatevedza zvisungo zvayakabvuma kuUnited Nations zvakaita sekurega vatapi venhau vachishanda vasingambunyikidzwe vamoyo vati kushungurudzwa kwevatori venhau kwakakwira zvakanyanya zvichitevera kuvharwa kwakaitwa nyika musi wa30 kurume senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus vanoti vatapi venhau vanodarika 15 vakasungwa kurohwa kana kumbunyikidzwa vachiita basa ravo
nguva ino haisiri yekuti tinge tichibuditsa mboma kana kuti mipinyi tichida kuti tinge tichimbunyikidza vatapi venhau kubva kune dzakasiyana siyana
vaendera mberi vachiti coronavirus iri kuvhiringawo mabasa ekutapwa kwenhau zvekuti vateuri venhau vacharasikirwa nemabasa uye zvakakosha kuti hurumende igadzire urongwa kana kuumba homwe yekutsigira makambani enhau kuti asavhare vanoona nezvekufambiswa kwebasa mumedia lines of zimbabwe vanigel nyamutumbu vaudza studio 7 kuti vanotsigira zvataurwa navamoyo vachiti ipfungwa dzakanaka chose
seboka tirinoona zvezvekodzero tiri kuti dai pawana mufungo mubatirana pamwe hurumende nevose vari mumatapu venhau nevari mumabhizimisi vanotsigira basa iri kuti tione kuti tingatore matanho api ekuti kutapa kwenhau kushanduke kutapa kwenhau kugokwanisa kuti kurambe kuchienderera mberi kusafa nokuda kwezvatiri kusangana nazvo
nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau uye vari chipanga mazano mumasangano akawanda ekutapa nhau vachristian akavanoti vatori venhau vanogona kuzvisunungura kubva mukuvhundusirwa nekuita basa ravo nemazvo vachipa mativi ese mukana panhau dzavanoburisa zuva reworld press freedom day rinocherechedzwa pasi rose musi wa3 chivabvu senzira yekuyeuchidza dzihurumende kukosha kwakaita basa rekutapa nhau kurangarira vatori venhau vakashaya vari pabasa pamwe nekukurudzira dzihurumende kuti dzibvise mitemo inombunyikidza vatapi venhau nekuvarega vachiita basa ravo vakasununguka zuva iri rakatanga kucherechedzwa muna 1993 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu chenet talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Magadive vwe ni totabeti manyoni ndru Zimbabwe sato ana president osi tenda chose asi chandrono ngoda kungotara pamusoro president njoti deva gadzirisa makius ehupfu vatumira masoja vagadzirisa kuti hupfu unyatsobuda zviri pachena zvisiri zvehuori kuti kunwa kwandinogara hupfu uri kuti wauori ukasvika hausi kuwanika ende neshuga haisi kuwanika nemafuta emuriyo haasi kuwanika ndezvinhu izvozvo zvagadziriswa vanhu vasamira makiu pavachange vachinotenga hupfu zvangofamba nezvemunegwara rakanaka kusikwa ndiri kunokufurisa 250 asi hapana Apana mare yacho kwatinoiwana saka dai vagadzirisa takwanisa kutengopo 70 bond zvinzi zvafamba zvakanaka kusino kumakioch akanyanyisa kuwanda akazara singaiti sandinongotendawo panyaya yekuti vagadzirise ipapo ndopandongo kumbira kuti president gadzirise panyaya kuno kutanzwa nenzara nditabethi paZimbabwe apo tirangaririwo
ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aimbo wempati wepagedhe weCapes United iyo yakashura mari kuma 1980s nekuma 1990s va Steven Chisango vanoti nhabvu yemuZimbabwe yaurayiwa nemhaka yemari. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Va Chisango avo vakatora mukombe wePremier Soccer League wekutanga weCapes United muna 1979. Vanoti nhabvu yashanduka zvikuru nemhaka yekuti vatambi vemazuva ano vave kukudza mari kwete chido chenhabvu sezvaiitwa kare.
Mukaitwa $30 mukaruza maitonzi hapana. Saka bhora rekare vanhu vaive nechido vachitotamba zvekuti ndinoda kuti timu yangu iwine.
Vachisango vakabatira Capes United iyo yakaita mukurumbira ichidaidzwa kunzi maCup Kings inana Sheki Tauro, Joe Shambo, Stix Mtizwa, Stanley Sinyo Ndunduma, Friday Amaenge Piri, Charlie Jones na Tobias Moyo. Vatsango vanoti nhabvu yemuZimbabwe inofarira kutanga kubhadhara mari inoonekera kuitira kumisa kuenda kwevatambi vane tarenda kune dzimwe nyika. Vatsango vanoti matambudziko enhabvu munyika muno awedzerwa nevararidzi vemazuva ano avo vakawanda vacho vasina kumbobvira vapinda munhandare kuziva kuti nhabvu inotambwa sei.
Makoch aako mazuva ano mazhinji acho vanhu vasina kana kumbotamba bhora vangowanawo macertificates handizivi kuti vari kuvaona kupo.
Vakambotambira magreen machine ava havana mashoko anofadza kuvaridzi vepemboi avo vavanoti varasa gwara remutambo wenhabvu.
Tima referees haasi kurefura achirefura kuti ndiri kurefura kugemuti retambwe according nemalaws avo. Vamwe vacho vanokurefura zvezvekungoti unonyatsoona kuti madecision ari kupiwa aya ndiri kusapota imwe timu.
Vatsango vanoti vanorwadzikana zvikuru nemabatirwo avari kuitwa uyezve nevamwe vaimbotambira zvikwata zvepamusorosoro avo vari kutonyengerera kuti vabvumirwe kupinda munhandare kuona zvikwata zvavakatambira zvichitamba.
Chinhu chinongondirwadza chete ndeyekuti ndikaenda kunoona timu yangu paNational Stadium kazhinji unoziva kutenderera National Stadium chimwe dzienda kugedhirwa enda kugedhirwa isusu takatambira Capes unotoita hunde yekutoti upinde mvura imomo.
Izvi vanoti hazvisi kuitika kuCapes United chete.
Handisi kureva kuti veCapes chete, ndinoenda kumabhora uku ndichisangana nevamwe vakatambira Dynamos. Unotozonzwa Dynamos ichuti ndirikurambidzwa kupindawo futi chama asi kuti bhora rizonzi rasvika pariri izvizvizvi isusu ndisi takatamba kumashuro asi avanhu havachada kutiona.
Vatsango vanoti shuwiro yavo ndeyekuona Zimbabwe ichibudirira kuenda kuWorld Cup. Maurias ari mugungano rimwe chete neGhana, Ethiopia pamwe neSouth Africa munzira yekuenda ku2022 World Cup iyo iri kufanira kuitwa kuQatar. Pari zvino mitambo yese yenhabvu yakambomiswa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checorona virus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzecorona virus panguva iyo pasi rose riri kucheretedza zuva revashandi. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muzimbabwe vava makumi mana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
La Studio 7 ngusithandekile Mhlanga. Sithanda ukuxolisa ukuthi yasenelisi ukulethulela uhlelo lwenu njengesukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane lazo, kodwa ziyalandela ezehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula wona lokhutsakazo. Kopa lo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala uward 5 esiphunyuka village bochief Sikhobokhobo eNkayi, yena okubandlale MDCT elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hey, kunzima lapha eNkayi zakithi. Ikhangelane lendlala emangalisayo. Indlala esinayo impahla zifona ezitolo kodwa akula mali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla ikhona ezitolo. Njalo silenhlelo ezidebisayo thina lapha engiwadini yami sihlelisa i-OSD. Manje ihlelo lakhona lithatha abantu abalutshwane. Abantu basale benjani bengalawa kudla abakuthelayo. Njalo nokudla esikuthelayo lilithana kakhulu ngoba umuntu uthela 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokuthina kasiya phambili asikwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Emasimini lakho akukuhle ngoba izulu liqale lingani. Khona lisina nje khathesi amabele esaqala ukuwalima esewomabele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu ukudla. Ngobani abakhethayo?
Izeleke ngiya ngayo kwenziwa ngefanele esibili. Ngoba abantu labana bafika balikuthelele. Bathi lingaliqambane. Ngokwazana kwenu ukuthi olambe kakhulu nizami ngokulambelana kwenu. Iqambe labo bebuzi ukuthi lisinze yini ukuthi kani. Uyanambe kuzilabanyele akukho engimeme kunayo enamba yesibi nayo. So abantu babe beqambana. Bangathi baqambana abantu sebethatha like bengaqamba abantu abangu-50 ezibesini. Athatha abangu-25. Athatha imize ngu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela efeyi. Kodwa khona kuthanda ukuthi abanye abantu bayahlala ngaphambi. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu bewezivizini laba babuye last year nge-2018 ngo-December bathi bazanika abantu imali for 4 months iningithi December, January, February, March azizange kwenzakala khonoko. Abantu banikwa ngo-December langoJanuwari ekamashi imali yabuya ngo-June bathemba ukuthi bazabisa ela-February labuya ngo-June bathemba ukuthi bazabisa ekamashi ayizange yabuye. Kwaze kwafika iDisemba 2019. Bathe sebebuya ngoDisemba 2019 ngafika bathi sebenokudla imali kayisenzi. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukuthetha abantu labana abahosi abebezele bedemisisa laphana kusela amadola. Senzelana amasawu. Ithi lami umuntu eke wasela idola akusamelanga vive ineke. Abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengasela. Sikhangelela ukuthi ongazange afela idola sekumele afela ukuthi. Yiyo indlela emkhulu okuthi umuntu vele wesigabeni kutela gale ena kapele kipang.
Kona loku kujagwe abe gui gui mwa mte nga tolangi ma.
Kwa mwa loku kate gui osi mwanti wa kutemba kutela gale amarele e kutu oi e pili kutemba mwanti inya rika kutela gala irai le kutu oi le pili kanyere ligi ti this month kutela kutu irai kutela kutu irai kutela kutu irai kutela kutu
Okuvela kuhulumende ke.
Hayi, sina lapha kahle sibona elivela kuhulumende. Asiboni lutho yisho elivela kuhulumende. Ngoba nje i-development is not development. Akuna lutho lenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Sambulo Maphosa. Ohlala ku ward 5 esiphunyuka ngo Chief Skhobokhobo enkayi njalo ekubandlale MDCT lona elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe. Yena mngela kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo Councilor Sikhululekile Moyo ngoba ward 17 ephumula ukobulawayo ekubandlali MDC uCouncilor Moyo yena osowethekelela amazwe ambali usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okuqala ngingavakatshela eSweden eStockholm eEurope organization e-Sweden esebenza nelizwe leZimbabwe i-Swedish International Center for Local Democracy. Lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi besebenza njani, bathuthuka kangakanani, yoku-exchange ama programs ukuthi la labo bafunde kithi kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngokulizwele lana besikulo liphambili kwezomnotho liphambili njalo ngokuthuthuka. Sihamba mhla ka 13 September September 27 November sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransporta abantu layo imota zabo nokuthi engifela ukuthi ingcekeza kubo indlela yokwenza imali asenye benza imanyuwa ibenzela ukuthi ifuel abalama challenges of ifuel for transporting abantu locally khona ngali.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe kumbe zikhona izinhlelo ezifana la
eZimbabwe? Lungasunguleka kakhulu ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengobulawayo abambane lomguza abambane leGwanda le-Plumtree bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egeya i-biogas siyenza iplant yona leyo sesihlanganisa izibi zethu bezana amazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye isuku bethu izibi seziphelile azikho kwathini singakwenza sibili nxa kuyukuthi iplant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sixa kuthi siyayihlanganela singama-municipalities ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-youth oyili ama-plastics abe wodwa separate ukudla khona khani i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia khona kuyini wangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo
eZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono sibone ukuthi uma next election zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako singakhangela eZimbabwe eZambia Malawi lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local government. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxoxane kuyini okubangela ukuthi khona singaphangi kuyafika ku-50-60 njalo kuyini esingakwenza Let's notice the networking, regional networking. Ukuxoxisana namanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana, akutsho ukuthi lokungaphi ungaphi ama-problems ethu abenganayala ayahambelana. Sinike example, sibone ukuthi i-Mauritius sesiyimbethe yile gesi sadivela khona, sibonise ukuthi bona seba-richer sebe-above 50% if in your representation in their local government. Ukuthi njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kusho ukuthi 15 yonale bahle basizisa ama-seats for women. Kumele kube le women labo young ladies khona lapho, kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulila abantu ngokulandela lathi ngxenye eZimbabwe kungasincedi.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo kaward 17 koBulawayo ePhumula le Hyde Park. Yistudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Linga lichona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakoBulawayo awesiNdebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukhani.
Yebo, ngasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lo.
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu, mhlawumbe nanga ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube le dorobha lenotha koBulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besiVenda, kulabantu abafana lamaTonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobha lakoBulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngama-minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangeni especially kuthiwa abantu besikhalangeni i-minority angakakuvumela kathesi, ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezandulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo Chivundule, amabala afana labo Matabane, amabala afana labo Hamuye Nazwa khonaphana koBulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konkwa.
Ye, manje njengoba sokwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintshekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kulento ukuthi ama-corrections. Ama-corrections zinenge izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazele ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo kutshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona koBulawayo. Yisho isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ecounsilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyembhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela, kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi, ngitsho labalweli abalwa impi yenkululeko abafana abaningi kakhulu, baningi abangekhoyo imbali yabo khonaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa, kulungiswe, kwenziwe iziqondiso, kulungiswe, kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe bele sithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo bona abapha amabizo la, njengoba sisazi ukubana lasekhansilini kona phana babe bekhona abantu besinambia, babe bekhona abantu besikhalangeni, kodwa bese besipha amabizo esiNdebele. Ubona ngani kungaba kuhamba njani?
Into kakhulu babugande eluhlupho yokuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yiko kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunanzeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo but abantu abatshengisele ukukhalipha babonisa ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke abarepresenti umhlobo wodwa so kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza ke kathesa ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayihlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde umgwaqo lwana osuka kobulawayo lwana oseplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana ube uthayithi ubuntu le-road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uthi ubuntu lahamba ngayo esuka kobulawayo eseplumtree so kuqakathekile ukuthi izenzane indlela zitinke kube ukuthi kuyimbali etshengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba la bantwana kathesi kuyizinto esezifunda lasesikolo kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi kukhona kolunye ihlelo olulodwa but kolunye ihlelo lungekho but amadorobha afana ne-Plumtree Town i-Plumtree Town kufanele ukuthi ibe 100% isikhalanga koga kube isikhalanga kuphela i-Plumtree Town ngoba i-Plumtree Town yinkaba noma ngithi insika yasesikhalangeni kobulawayo njengoba ngisithi kule ndawo efana labo okamile abantu ukamile yona kwakuyindawo yabantu basesikhalangene kungakaze kube lobulawayo so into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni so asikubone ukuthi kuqakathekile lokho ukuthi akwenziwe kube khona kube lokho
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi siyabonga mnumzana
ngiyabonga kakhulu babugazi
Loke ngumnumzana Difa waJapi Bango odabuka ePlumtree ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lilaye
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla uAlbert Ncube usipha loludaba ngugcweleyo
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla ngurhulumente kanye lenhlanganiso yeWorld Food Program WFP kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe yindlala Unkosikazi Mthethephi Mkandlo isakhamuzi semawana eGwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye lokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi.
Langapho siyafa ngendlala phele nzima abanye bayaholi abaningi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongamabele kwangikhona kuncane kumbe siza kuvula asikwazi vele hawu kwakuqedakala akukhanya into ziyadura kakhulu zila indlala impuphu iyadura imali yangikhona vele kasila abanye asisebenzi sokuhlala ekhaya imali yangikhona siyayithola ngapho
Amazi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane mnumzana Gibson Spanda othabenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla
atyakaba izinto zinzima straightin so lalapho elibona khona lingathumela anything ukuthi sidle singadla maybe kungaba ngcono
umnumzana Gabriel Moore uthi intengo yempahla ezitolo ikhuphuke kakhulu osekuje iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise
Izale sibulele kakhulu ngoba esitolo kakungeneki vele kakula into ethengekayo akula mali sakwazi ukuthi sikweze sikuthi indlala ihlasele abantu abanye baphuzile ukulima kobe lime kathi ezingezulu loleli ekhona ebantwini la
ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala yilokhu ibhahile ezigabeni sakhe njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala
isimo sendlala kubi kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunye omali asawungakazibona 10 kg yafika kubo 110 so umumo sibili eqinisweni hayi awumuhle ngakulezinye inhlanganiso mbe zingabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o 10 kg thina zilezi muli nxa uthenge kuyi 10 kg 100 and something ngapha vela usebenza uholi umumo sibili hayi singakhuluma amanga ukuthi singcono
unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabomama ye-Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP
indlala le inkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke ikhe le engenileyo muva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyana ye-social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa
inhlanganiso ye-World Food Program. Ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisiyagalombili badinga uncedo lokudla. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Liyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasela ukuthi inhlanganiso yenu isile sikhathi esinganani njalo kuyini eselikufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003, sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Siqoqela iBulawayo, eMathebeleland North, eMathebeleland South. Lalokho esikuthi ngama-youth structures nama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo, sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo abangabesifazana labangabafana esibathi baba ngama-youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona besima as councillors, belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapho abahlala khona, ama-communities abo. Behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings besiyanika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho umhlanganiso wethu iyabathuthukisa, izama ukubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils, as in the i-council yona wayo, i-city council, sitting the ngilinganisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagruma abanye bakhona sebaba ngama-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye esingathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisa abasakhulayo labo esithi ngama-leadership trainings, labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane, benika imbono yabo emphakathini, emhlanganweni engabe senzakala emphakathini, engabe senzakala kobulawayo, lemhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT, uyakwanisa ukusibhalela ku email yethu youthsiminfo@nydt.com, youthsiminfo@nydt.com. Kumbe umuntu akwanisa ukusibhalela, uyenelisa ukusibhalela ku Kelly futhi le email elithi youthsiminfo@gmail.com. Bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho, kuzaba lo muntu ozabaphendula ebatshenge ibanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo, sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza la ma-youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Silawa ama-youth aku-ZANU-PF, silawa ama-youth aku-MDCT, silawa ama-youth aku-MDC Alliance, silawa ama-youth avela kwiinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo eseZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebebesilwa ngoba wonke umuntu lomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kwinhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso ye National Youth Development Trust, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, lela.
Manje ke silalele ke umculo we Black Mambazo othi ungikhumbule.
Ungikhumbule, ungikhumbule wenkosi, ungikhumbule mina wena wenkosi, ungikhumbule baba
umculo weBlack Mambazo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengesukwini. Olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.